Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti urongwa uhwu hwakanaka chose nekuti rwendo rwuno gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube havana kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Igwaro richakwanisa kusimudza Zimbabwe kusvika pane chimwe chinhanho chakati achichafadza vanhu vazhinji. Ini sedunga munhu ndine mazano akawanda akatorwa ari mugwaro iri. Saka zvinofadza kana tichitaura pamedia nemamwe maplatform akasiyana siyana tichitaura nehurumende kudai vadai vakadai vakatora mazano iwayo, tinofanira kuzvikudza nekuzvisapota.
Muzvinafundo Mugano vatiwo
igwaro rakanangana neeconomic transformation, structural transformation, kushandura upfumi hwenyika kuti hukwanise kuratidza kuti nyika yava kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana, isarerekera kugadzira zvigadzirwa zvaya zvinoti pachirungu raw materials zvichitengeswa kunze kwenyika. Kutaura pari zvino, Zimbabwe iri kuwana mari kubva kunze kwenyika yemaproducts avanotengesa ari raw materials. 91% of total exports maraw materials anobva kumining kuzvicherwa nekuagriculture. Zvigadzirwa zvinova zvagadzirwa zvoti mamanufactured products i9%. Saka nyika haikwanisi kupundutsika kana tichiramba tiri kugadzira maraw materials tichiexporta, nekuti kwazvinoenda zvinonotengwa nemari shoma, tozozvitenga zvaakudhura, topinda paya patinoti trade deficit. Tikadzoka paeconomic stability and growth, tiri kuona kuti tinoda kuti nyika inge yakadzikama paupfumi hwenyika kuita zvatinobata takufamba muekonomi zvinge zvichiendeka, nekuti mhepo inonge isiri kuvhuvhuta yeinflation nemarets. Saka izvozvo zviri kubuda zvakanaka, nekuti ndo chekutanga ichocho, ndo chaikanganisa kubva ku1998 kuti upfumi hwenyika husakwanisa kunge chidini kufamba zvakanaka. Ine 14 pillars this policy, asi economic growth and stability kwandiri yakakosha.
Asi mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti hongu zvakanaka kunzwa pfungwa dzevanhu, asi
hongu pakaitwa maconsultation anoinvolva mastakeholders akasiyana-siyana kusanganisira private sector kana kuti vemabhizimusi. Asi chinenge chichidikana kana paitwa maconsultation ndechekuzodzoka back kune mastakeholders iwavo vakakonsultwa kuti vaite validate kuti zvamakataura ndizvo here zvamuri kuona zvichibuda, kana kuti zvatakarekodha pane zvamakataura ndizvo here, itai confirm. MuZimbabwe munomu tine dambudziko rekuti tinokwanisa kugadzira madhokumendi akanaka chaizvo, asi dzimwe nguva paimplementation ndo panozogona kunetsa kuti zvatakanyora mudhokumendi nezviri kuitika on the ground zviri kuenderana here. Tikakwanisa kuti tinge tichiti zvatakanyora ndizvo zvatiri kuita, ndinoona sekunge tinobudirira.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotivo havawirirane nepfungwa yekutaura nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nevakuru vakuru chete.
Asi vanhuwo zvavo havanonge vataurwa navo muchirongwa ichi, zvireva kuti pachichauya chirongwa ichi vanenge vachitsanangurira vanhu kuti ndechei. Asi ndinofungidzira kuti dai zvanga zvakaita kuti vange vachiuya nechirongwa ichi kuvanhu tisati chava National Development Strategy muno munyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo zvakakosha kuziva kuti muromo hauzarirwe nerwizi.
Pane ma14 priorities ari kutaurwa. And my priorities esaya in terms of my strategies ekudeala nema priorities 14 aya anoda mari yakawanda zvakanyanyisisa. Makaona imi maprogram ekare Zima Asset for example chakanyakuita kuti isashande zvakanaka, inyaya yekuti tatisipa pasina clarity in terms of nyaya yefinancing yacho. Saka nyaya yesustainable financing yakakosha, nekuti pakashaya sustainable financing maproject ari kutaurwa muNational Development Strategy haakwanisi kunge achiimplementeka zvakanaka. Saka maondero angu inini kusucess kutadza kusucceda kweNational Development Strategy kunyanya kuchanya kuaffectwa nenyaya ma institutions ano drive implementation anenge ro inclusive tichisanga zero even nyaya ye monitoring and evaluation chandisina kuona mugwaro iri panambotarisa I clear implementation matrix inotiratidza kuti chii chinofanira kunge chiitwa by when uye nani.
Asi vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichi vamunangagwa vakati zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti hurumende chete haingakwanise kuzadzikisa chirongwa ichi asi panofanira kuita mushandira pamwe wemunhu wose munyika. Bazi rezvemari rinotiwo chinangwa chechirongwa ichi ndechekuona kuti nyika yakura munyaya dzezveupfumi nezvikamu zvishanu kubva muzana muna 2025 kudzikisa inflation kusvika pazvikamu zviri pakati pezvitatu nezvinomwe kubva muzana kutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti zvekunze zvinodarika mabhiriyoni masere uye nyaya yekushanyirwa kwenyika. Asi vanxube vayambirawo kuti pane zvimwe zvinofanira kutariswa zvakaita sekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye mamiriro ekunze zvisingakwanise kudzivirirwa neZimbabwe yoga asi vakati izvi zvifanira kubva zvaita kuti kugadzirisa upfumi kusabudirire asi vamwe vanoti havo totenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.